nasi vaonarebo Skala navaonarebo Sithole vamukira kumatare panyaya yavo yekunyatsime yavari kupomera mhosva yekuita public incitement to commit public violence. Saka nyaya yacho yazopera nhasi in terms of matrial proceedings.
Saka dare rinopa mutongo wacho riini vamolokele?
Dare rati ngavadzoke musi wa24 January masikati ndopa vachapiwa inonzi verdict or ruling.
Seiri zuva rakakosha tichitarisa kuti vaSkala vapedza gore nemwedzi yakuda kutosvika minomwe vari mujeri.
Kana magistrate akaita verdict or ruling isina kuti Honorable Skara or Honorable Sithole vapinde mujere, zvinenge zvichireva kuti musi iwoyo musi wa24 Honorable Skara vachazobudiswa mujere. Saka tiri kukurudzira vese vanhu vatsigiri veshanduko muZimbabwe kuti vauye neuwandu hwavo, vauye ku magistrate court kuHarare musi wa24.